Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvita 13, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano yoyambira vanhu kuti vasarivara sezvo chirwere checovid-19 chave kudzoka zvine ukasha uye uwandu hwevanhu vari kufa huchiramba huchiwedzera. Vakaputsirwa dzimba kubudiriro voramba kuenda kuZimbabwe Grounds kwavari kunzi vafanogara. Vasingaone vanoti maguta akaita seHarare ari kutyora kodzero dzavo. Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden votarisirwa kusarudzwa zviri pamutemo nematunhu ose mangwana sezvinodiwa nebumbiro remutemo renyika panopera kuverengwa mavhoti. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nezuro kuBulawayo nechirwere checovid-19 zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika vave mazana matatu nevanomwe kana kuti 307. Nezuro vamwe vanhu makumi mashanu nevanomwe kana kuti 57 vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu ava kunze kwemumwe chete akabva nacho kuMozambique vakachitapurirwa munharaunda dzavanogara. Vakawanda vacho vari kuBulawayo nemasvingo. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru gumi nechimwe chete nemazana maviri ane gumi nevapfumbamwe kana kuti 11,219. Vanhu vapora vave zviuru zvipfumbamwe zvine mazana matatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 9,359 mushure mekunge vanhu makumi matatu nevashanu vapora kuBulawayo nezuro. Vanhu vachiri kurwara vanosvika churu nemazana mashanu ane makumi mashanu nevatatu kana kuti 1,553. Vanhu vakawanda munyika vachiri kuda kunzwisisa nezvemusi wesvondo apo vanhu vanosvika gumi vanonzi vakafa. Kuti tinzwisise nezvendufu idzi, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida.
Maita nomubvunzo wenyu, chinhu chatingada kungoreva ndechekuti kubva kune vanopa mastatistics ivavo, mamwe mafigiri anozouya, dzimwe nhambo vakashaika nokuda kwecovid vakashaika mavhiki kana kuti mwedzi yakati kuti, saka handiwo mafigi edu mumafigiri acho ese angasvika gumi pazuva rimwe chete mukunzwa netsvakurudzo yataita. Zviri kutoratidza kuti vamwe vanomwe ava vanhu vakashaika mwedzi yapera, asi kuti vanga vasati varekodhewa mastatistics avo, asi vatatu ndo vakanzi vakashaika mu 24 hours dzapera.
Asi izvi zvinotiratidzei vamaidha nezveutachionawo?
Zvinongoratidza kuti utachionawo hwaakukwira uye vanhu vanofanira kuti varambe vaine chenjedzo yagara ichingotaurwa iyoyo kuti vanhu vaone kuti havaungani zvisina kutenderwa. Vanofanira kunge vaine physical distance yekuti at least 1 meter vari kure nakure, vanhu vasanyanya kutsinhana vasiri vabva kumhuri imwe chete vangosangana mumakombi, mumabhazi, mutaundi, misika, kupi chero kwavasvika nyangwe pandufu. Vanhu vanofanira kuziva kuti vapfeke mamasiki avo zvakanaka zvichivhara muromo nemhino, uye ari mamasiki matsva asiri aya kuti asviba nokuti anokwanisa kunge asingachabatsiri kana kushanda zvinofanira kutarisirwa. Kugeza maoko nemvura nesipo uye kusanitaiza maoko. Izvozvo ndo zvinhu zvinongoramba zvichikurudzirwa kuti vanhu vasambonyanya kuzvitarisira pasi.
Munoonawo sei zviri kuitika kuBulawayo nemamwe matunhu aya ekumatebeland?
Mafigiri acho akuti kwirei kudaiyo nyaya dzekufamba dzamareva dzekuvhurwa kwamabhodha idzi. ezvikoro. Uchaona kuti zvimwe zviri kuonekwa ndezvekuti kuda kuzvikoro vana havasi kutevedzera izvozviya zvinongokurudzirwa zvinoita kuti vana vachisvika vanofanira kusanitaizwa, vanofanira kuti vageze maoko nemvura nesipo, mamaski anofanira kupfekwa zvakanaka, magarira vanoita mukirasi kana vari kumaboarding, maboarding kwavo ikoko vanofanira kugara sei. Saka zvinhu zvinofanira kutarisirwa zvikuru zvichipiwa chenjedzo nyangwe kumabhodha. Kune mitemo yako inofanira kuti itevedzerwe. Izvozvo zvikazvinokurudzirwa zvikasatevedzerwa, mafigira acharamba achikwira. Asi tofanira kutova nomurangariro kuti second wave yainzi yakuuya, yakatosouya kune dzimwe nyika, inenge yakutidongorera, ende tofanira kuti tive takachenjera zvikuru, nokuti chinonyanya kubatsira mumagariro atiri nemunyika yekwedu mari hadzina kuwanda inyaya yokudzivirira yatoti prevention iya. Nokuti vanhu vakazorwara nechirwere ichi hachinonetsa, nokuti chikangokubata panyaya yekufemereka, panyaya yekuzarirwa, panyaya yekupera simba, muchaona kuti kurapika kwacho ikoko kuna vamwe vanokwanisa kuita zvakanaka, asi vakati wandei vanokwanisa kurasikirwa noupenyu. Saka nyaya yekudzivirira, nyaya yekudzivirira, prevention nezvakatarwa inyaya huru inofanira kucherechedzwa.
Vaimbova mukuru wechipatara cheChitungwiza Dr. Enoch Maida vari paRunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nemashanu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi masere nemapfumbamwe kana kuti 55,989. Vapora vadarika mamiriyoni maviri kana kuti 2 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni makumi manomwe nechimwe ane zviuru mazana masere kana kuti 71.8 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe ane mazana manomwe kana kuti 297,800. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nematanhatu kana kuti 16 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 46.9 million. Vamwe vanhu vakapwanyirwa dzimba kubudiriro vari kuramba kutambira kurudziro yehurumende yekuti vaende kunogara kumatende kuZimbabwe Grounds. Kanzuro yakapwanya dzimba dzinodarika zana nemakumi mapfumbamwe mushure mekurudziro yehurumende yekuti dzipwanywe sezvo dzakavakwa zvisiri pamutemo uye dzimwe dzacho dzakavakirwa pari kuda kuvakwa zvikoro. Asi nyaya yekuputsa dzimba kuchinaya yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Vakasarudzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaone nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare vatafadzwa muguti vati hapana kudududza pakupwanya dzimba dzakavakwa pasipo muHarare. Vanoti pane mishandira pamwe inosvika makumi matatu nesere ine dzimba dzichapwanywa. Vativo hurumende ichishanda nemakanzuru yakatopiwa mvumo yekuita izvi nematare. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vaEdson Zibowa avo vave nemakore gumi vachigara patembwe pakapwanywa nechitatu svondo rapera.
Kwauya vekuministry of social welfare ndo vauya vakati varoda kuti vauye nemarori nematende vada kututa vanhu vese vavaendese kumaZimbabwe Grounds vonovapa chikafu nematende. But vabvunzwa mubvunzo wekuti after daro mozoita sei, vakati hatizozive kuti munhu anenge aenda kupi.
Izvi mazvitambira sei?
Nemaonero ataita ingori nzira yekutraya kubvisa vanhu vachibatana pamwe chete nezvakaitwa nekanzu richiita utsinyi ichipwanyira vanhu ichivasiya mumvura, nevana neshirikadzi, nevakadzi.
Asi chii chaizvo chiri kuitika panzvimbo iyi, nekuti kamunyika hamuna kubatana, vamwe vari kutiwo imi muri kugara panzvimbo dzisina kutarwa nekanzuru, vamwewo ndo vari kuti pane uori hwakanyanyisa zvekuti vanhu nyangwe vakanyoresa havapiwe dzimba dzacho nemakanzuru. Zviri kufamba sei chaizvo?
Inyaya iri kurwisanwa pakati peland iyoyo. Cooperative yakatanga 2005 ikazoenda pakunogara ipapo 2010. Now yagara ipapo 2010. Muna 2013 mune murume anonzi Muchechetere Ngoni Dzashe akambva abuda akafuma cooperative inonzi Events, inova court order yakazoshandiswa kupwanyira vanhu. Events iyaye yavapo yakaendeswa kukoti, yaendeswa kukoti mva vana Muchechetere vadzingwa kunzi budai mukati metembo. Asi kanzuru yaona kuti pane makoti order etembo avanga vafambira kuti isu vasapwanyirwe, vakambva vaishandisa technical yekuti vasungise, vaite kunge vari kusungisa Events. Mva Events haina kuatenda court, mva yaitwa default judgment. Ndopakapuwa court order iyo yazoshandiswa kupwanyira dzimba dzekubudirirwa.
Iko zvino zvakamira sei pakaputswa dzimba?
Vanhu vari kungonaiwa uye havana kwekuenda. Vari kuti isusu tagara for 10 years tiri panapa vachiedza kuenda kumahofisi dzekancil paregularization yanga yataurwa nehurumende. But nekuda kwekuti pane vakuru vakuru vane maranazi avo vatasi vari vakuru vekukanzuru ndo vane maintrest nenzvimbo iyo iyaiya yaane 185 stands paplani yakabudidzirwa Events. Asi izvizvi pakatogara vanhu vanga vagara 10 years ndo vakuputsirwa.
VaEdson Ziboa vanga vari parunare kubudiriro. Vamwe vagari vemuHarare vasingaone vapa chikumbiro kukanzuru yeguta iri chekuti vawane mashoko pamusoro pezvirongwa zvainoita. Safari Njema anotipanya inotevera.
Valibati Mukululi Lupahla mushamarari uye havaoni. Vanoti vasingaoni havasikuwana mashoko pamusoro pemisangano yekanzuru nezviziviso, nekuti zvinyorwa zvacho zvakagadzirirwa vanoona chete.
Ngati zivei kuti vanhu vasingaone muZimbabwe vagari vemaguta ose mumwe wese semunhu wese. Saka zvinhu zvakakosha, zvinhu zvakakodzera kuti paya panoumbwa urongwa hwakadaro ukwanise kuzikanwa zvekare nemunhu wese.
Valupahla vanoti vasingaone vane kodzero yekuva mukati meurongwa hweguta sezvakangoitawo vamwe.
Mabudgets iwayo kazhinji kacho anenge akanyorwa neiyaya yatingati pachirungu print. Pachishaikwa yai nganzi pachirungu braille kana kuti soft copy kana kutaurwa nezvazvo hazvo kuti itwe in audio format. Tichaona kuti zvinotinetsei izvozvo nekuti navo vanhu vakaremara vachada kubatika mukuziva kuti urongwa hwemaguta avo humire sei.
VaAbraham Mateta igweta uye havaone. Vanoti dambudziko rekubatwa nekuseri kweruoko rinopera chete kana vakaremara vane unyanzvi vakapinzwa mabasa mukanzuru.
Madisability desk dai aivepo aya aizoona kuti semuenzaniso vanhu vasingaoni vanodawo runyoro rwebraille. Asiwo zvekare kuti vanhu vasingaoni vanoverenga braille vangori kana kuti 30% yevanhu vese vasingaoni. Saka vaizoitawo zvimwe zvishambadzo nemamwe mashoko kuti aitwe achiita zvekurekodwa riri izwi, yatingati audio pachirungu.
VaMateta vanoti kanzuru iri kutyora mutemo wenyika pamwe nekodzero dzakatenderanwa nenyika dzepasi rose, kana kuti Convention on the Rights of Persons with Disabilities, pakushayisa vasingaone mukana wekuti vawane mashoko.
Makanzuru anofanirwa kuramba achirangarira kuti constitution kana bumbiro redu remutemo rinoti muma development plans nyaya dzevakaremara dzinofanirwawo kunge dziri rimwe remadingindira panyaya idzodzo dzine chekuita nebudiriro yenyika.
Muzvinafundo Tafara Marazi vepaUniversity of Zimbabwe vanotungamirira sangano revasingaone revisually impaired persons support. Vanotiwo vasingaone vane unyanzvi hwekugadzira mutauro webraille vanofanira kuwaniswa mukana mukanzuru.
Vamwe vevamwe vakadaro vari kutokumbira nekutopema marodhum vaine madegree nemadiploma akadero. Saka dai zvaita sitofarare yakwanisa kuimploya vanhu vakadaro toitirwa braille production toraramawo upenyu unoraramwa nevamwe tichiona information tichiona zvese.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vatambira mashoko evasingaone vakati Kanzuru ichatora matano nekukurumidza ekuzvigadzirisa.
Maminitsi edu nezvinhu zvakadaro hazvinge zvichibuda muzvinyorwa cheBraille, asi tichaona kuti tizviite izvozvo mamwe maminitsi anga achinyorwa muzvinyorwa izvozvo kuzvimwe zvinhu zvinoda kuzviverengera.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Kwakave nekurwisana nezuro manheru pakati pevatsigiri vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevamwe vanopikisana navo muWashington DC manheru. Vanhu vana vakaendeswa kuchipatara mushure mekubayiwa uye vamwe vanhu makumi maviri nevatatu vakasungwa. Kurwisana uku kwakatevera kuratidzira kwakange kwaitwa muWashington DC nemamaguta nevatsigiri vavaTrump vasiri kufara nezvakabuda musarudzo, asi vachinzi nematare havana humbowo hwekuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. VaTrump nevamwe mudunhu reTexas vakakundikana zvakare nemusi wechishanu kuti dare repamusorosoro reSupreme Court rinzwe nyaya yakakwidzwa nedunhu reTexas kuti mamwe matunhu mana anoti Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin neNevada haana kufambisa sarudzo zvakanaka zvakapa kuti vaJoe Biden vemaDemocrats vakunde musarudzo idzi. Asi dare rakati Texas haikwanise kuudza mamwe matunhu zvekuita panyaya dzesarudzo. Kuratidzira uku kuri kuuya apo dare rakakosha zvikuru reElectoral College richasangana mangwana kuti ridome vaBiden zviri pamutemo kuti ndivo vachava mutungamiri wenyika vozotoreswa mhiko musi wa20 ndira. Nengo dzeElectoral College dzinobva kumatunhu ose uye dzinotarisirwa kuti dzingovhote dzichitevera zvakabuda musarudzo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanopikisa mutungamiri wenyika yeVenezuela vaNicolas Maduro vanoti vakaita sarudzo dzereferendum panhare mbozha madande mutande akasiyana-siyana nedzimwe nzvimbo. Vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu vakavhota kuti havachadi mutungamiri wenyika uye vave kuda kuti munyika umu muitwe sarudzo itsva. Asi vehurumende nevamwe vanopikisa vanoti vanhu vari kunzi vakavhota vakawandisa sezvo pasina vanhu vangapa uchapupu hwesarudzo iyi. Sarudzo dzereferendum idzi dzakaitwa seimwe nzira yekuratidza kunyunyuta nekusamira zvakanaka kwehupfumi munyika iyi. Mutungamiri webato rinopikisa vaJuan Guaido avo vanotsigirwa neAmerica ndivo vakadaidzira sarudzo dzereferendum idzi. VaMaduro vanotsigirwa neIran, Russia, China, Turkey neCuba. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri eZimbabwe. Ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai zvondo rega rega. Ine ndini Mike Hove. Nasi muchirongwa tine hurukuro navatonderai shoko vesangano reClean Up Campaign iro rinokurudzira utsanana munyika. Cleanliness, tiri kuzeya nyaya yezvechirongwa chelockdown kuti chakakanganisa sei basa ravanoita uyezve vachange vachitiudzawo zvizere pamusoro pezvezvirongwa zvavainazvo izvo zvakanangana nekubatsira vanhu panguva iyo nyika iri pasi pechirongwa chelockdown. Vashoko, ndinomugamuchirai muchirongwa. Totanga panyaya yechirwere cheCOVID-19 pamwe nechirongwa chelockdown. Chirongwa ichi chakakanganisa sei basa ramunoita kuClean Up Campaign?
Makadi vateereri, ndinotenda nekunditsedzo pamaita pachirongwa chenyu Mr. Hove. Pakatanga lockdown tese takabva tagara kudzimba dzedu, takabva tamira Clean Up Campaign. Tamira Clean Up Campaign takaramba tichiyeuchidza vanhu kuti varambe vachiitawo utsanana mudzimba dzavo kwavanga vari. Zvakanako ndezvekuti Clean Up Campaign patakaitanga taishedzera vanhu kuti vaite utano hwakanaka. vanogara vasarasa mapepa neiwo hutano hwavo vanhu vagare vari clean. Zvakazobetsera kuti tirambe tichiudzawo vanhu kuti sezvo kwane COVID ngatichitarisai kuti tipfekewo mamasks, tishandise masanitizer, social distancing nekuti tisangofamba tichipinda madhorobha kana kubva padzimba dzedu kana pasina chinhu chakakoshesesa chingaita kuti tibve pamusha pedu. Ndo zvatakatanga kuita pakatanga lockdown iyoyi. Zvakatipawo mukanwa wekuti tinyase kuongorora kuti sezvo vanhu vasingafambi madhorobha chii chetingaita kana lockdown yapera kuti tirambe tichienda pamberi nekina pedu.
Vashoko, endrai mberi muchitsanangurira vateereri muchivaudzawo zvizere pamusoro pezvezvimwe zvirongwa zvamuinazvo izvo zvakanangana nekubatsira vazhinji zvara zveZimbabwe pasi pechirongwa chelockdown.
Iko zvino zvatakuita sevanhu veKeep Bulawayo Clean tatishanda zvikurusa neCity Council of Bulawayo tichiyeuchidza vanhu kuti pfekai mamasks, shandisai masanitizer, itai social distancing. And at the same time, tichiita izvo tisakangama kuti tisarasawo mapepa pasi. Saka takabva tasanganisa awareness yeCOVID neKeep Bulawayo Clean. But first of all, tatichinyanya kuisa zveCOVID pamberi kuti vanhu vanyatso kunzwisisa kuti chii chiri kuitika neCOVID nekuti vangazvidzivirira sei neCOVID. Chekupedzisira chimwe chatakazotanga kuita, ndandakambozvitaura hangu pamakapedza kundishedza kuti ipapa palockdown sezvo vanhu vanga vasinganyanyi kufamba zvakanyanya, takabva tatangawo kuyeuchidza vanhu kuti aiwa tarisai climate change iriko iyi iri kukonzeredzwa nekuti miti yamishoma. Ngatitangei kuplanta miti. So tachikumbira vanhu kuti varambe vachiplanta miti mudzimba dzavo. Ngatitangei kudzimba dzedu, angava mafruit trees, angava mamiti yeshedi, ngatitangei kuplanta miti tichienda mberi kuita kuti climate yedu ibalance tikwanisa kuwana mvura yakanaka.
Aiwa, takunzwai zvakanaka vashoko. Nguva ndiyo yadyanana. Takusvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Petai chirongwa chedu nekukanda mazwenyu ekupedzisira kune vateereri.
Tirikunyanya kukumbirisa veruzhinji kuti varambe vachipfekawo mamasks nekuti varambe vachigeza maoko nemasanitizer, social distancing. Tichiita izvozvo futi tachikumbirawo kuti varambewo vachicherechedza environment yavo, tirambe tine environment iri clean. Ndinotenda nekundishedza pamaita pachirongwa chenyu. Ndokumbira kuti vanhu varambewo vachipfeka mamasks, vachisanitiza, edi tisangofamba tisina chinhu chikuru chetiri kufambira. Nevana vari kuzvikoro tokumbirawo kuti kana vana vachienda kuchikoro muite make sure kuti mwana ane masks. Ndotenda.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Tasvika ka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Regai titore mukana uyu mukutenda vatonderai shoko nekupinda muchirongwa. Nemiwo vateereri, tinokutendai zvikurusa. Musakanganwe mhuri yeZimbabwe. Tichange tisangana zvekare musi wechipiri pano pane pfenyero yeStudio 7 pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, 8-9 p.m. mhuri yeZimbabwe. Aiwa, rikaindiro repasi mhuri yeZimbabwe anokoneka ine mufaro. Ndine wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Zvichakadaro, vechidiki veMDC vanodarika makumi matatu nevashanu vakambosungwa nezuro kukwekwe nemapurisa mushure mekuparura chirongwa chekuti vakurudzire vanhu kunyoresa kuvhota. Vechidiki ava vakazobhadhariswa mari yefaindi vachinzi vainge vaita musangano usiri pamutemo. Kunyange hazvo munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vari kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa kunyange veZANU-PF vachiita misangano yavo pasina anovavhiringidza. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembeka zembe sezvo tatadza kuvabata panhare mbozha yavo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Manheru akanaka vateereri, yasvika nguva yedu yezvechitendero. Ini ndini Tanono Kawande. Tinotangidza chirongwa neimwe tsananguro inobva kumwe wevateereri vechirongwa chedu. Ndimi ani uye munoda kutsanangura kutii?
Kwazuva Mr. Wande nevateereri, ini ndini David Matimba. Manga ndichida hangu kuti wedzerei pataurwa namufundisi Kapfumvudza.
Aiwa, vanonzi mufundisi Kapfumvute.
Pane shoko ravataura rekuzadzisa riri pana Matthew 5. Jesu akauya kuzozadzisa murayiro, asi pakuzopedzisira havo vazotaura kuti nyama yenyu mungadya inyi nokuti isusu tava vaKristu, zvakataurwa munguva yevaIsraeri. Inanga ndichida kuti wedzere ipapo. Shoko ramwari rinotidzidzisa kuti Jesu akauya kuzozadzisa. Ndaida kuti ndinyatso kutsanangura shoko rinoreva kuzadzisa. Kana uine chigubhu chako chemvura chisina kuzara, kuzadzisa haubvisi mvura irimo, asi kuti unowedzera ndokunonzi kuzadzisa. Kuwedzera mvura kuti izare kureva izvo nekuti yanga irimo muchigubhu neya uchadira zvinosangana zvoita mvura imwe chete zvasadza chigubhu, ndokunonzi kuzadzisa.
Vateereri, ngatichinzwai mubvunzo wesvondo rino.
Maswera sei hama vadikani, ndine mubvunzo mudiki pamusoro peshoko ramwari unoti Jesu Kristu paakauya akauya atumwa kuzofira vazhinji, kuzotifira kuti isu tizowana kupona. Izvozvi tichine vatumwa here? Ndomubvunzo wangu. Pachine here vatumwa panyika pano vanoparidza vachiti ini ndiri mutumwa akatumwa kuzoponesa vanhu?
Uyu mubvunzo wakanangana nemwi mufundisi Garikai, tibatsireiwo.
Mazvitava Wande, ichokwadi kuti takambotumirwa mutumwa akabva kuna Mwari, iye akanga ari Mwari akauya kuzotidzikinura kuburikidza nekutifira kwaakaita pamuchinjiko. Zviro kwazvo kunyange tikazvitarisa iye zvino, hatichazowana mutumwa akafanana nemutumwa akauya akaita saJesu, akanga ari Mwari akaya kuzorarama kuya kuzotifira. Asi vatumwa vatakuwana iye zvino izvi vatumwa vakafanana nevafundisi variko vakawandisa vari kuuya kuzodzikinura vanhu. Kune vatumwawo zvakare vamwe vaprofita vakatumwa kuuya kuzodzikinura vanhu. Vafundisi vakatumwa naMwari kuuya kuzoparidzira vanhu kuti vagopona, vagobva mune zvinyangadzo. Nokuti kuuya kwaMwari pasi panapa kwakanga kuri kutarisa zvinyangadzo zvakanga zvaitwa, tikacherechedza kuti munhu akanga abva paukama naMwari hwakanaka paya Garden of Eden, munhu akabva padhuze naMwari. Naizvozvo Mwari vakafunga kuti regai nditsvage nhambiriko nenzira dzekuti ndidzosire munhu padhuze neni, ndosaka Mwari vakauya. So Mwari vakanga vachida kwazvo kuti munhu abve muchinyangadzo, saka vatumwa tinavo vari kuvavarira kuti vanhu vabve muchinyangadzo.
Mufundisi Garikai, muri kuti vatumwa tichinavo here mazuva anhasi?
Vatumwa tinavo vari kuparidza shoko raMwari kuti munhu asazofe asi azova neupenyu husingaperi. Vatumwa tinavo vakauya kuzobatsira nekuswededza vanhu pana Mwari, kudzoreredza pana Mwari, nekuti kana munhu abva muchinyangadzo zvochireva kuti akudzokera paukama hwakanaka naMwari. Chinyangadzo chinotipa kuti tisuburuke padyo naMwari. Naizvozvo kana taparidzirwa tagashira shoko raMwari, takugona kuva neukama hwakanaka naMwari, taswedera padyo naMwari. Uyezve tinenge taane vimbiso yekuti kana tichinge tazofa taenda kudenga tinonogara naMwari zvakanaka. Saka shungu ndeyekuti tafa pano tinozonogara kudenga naMwari tisina zvinyangadzo. Saka vatumwa vachiriko nanhasi vari kuedza kudzosera ukama hwaMwari nemunhu panzvimbo. Mazvita.
Tinotenda mufundisi Garikai nemashoko avo. Kana muine mibvunzo kana mashoko amunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu paWhatsApp number dzinoti 001-301-919-8140. Namba idzi ndedze zvechitendero chete. Ngatisangane zvekare svondo rinouya. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.